Inini ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeduza nasi chitatu kukazi painting 2019 muparamende. Muno mboi itavonga mpopoto hapo mumiriri wenoto ni watemba mliswa. Pamwene mumiriri weche guti west wa Dexter Nduna. Waka ndira na makubune matete zichitelera kunesana kwa waka itavakare nezuro. Zimbabwe inobatana nezimwe nyika kucherechedza zuva reWorld Radio Day panguva iyo vanhu vari kuda kutanga nepenyuro dzematunhu vari kuchema nerekuti hurumende haisi kuda kusunungura masaisai kuitira kuti kuve nemacommunity radio stations munyika. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti hachisi chokwadi kuti riri kushanda nechinangwa chekubvisa hurumende pachigaro sezviri kubuda mudande mutande nemamwe mapepa nawo. Masangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika opinda muurongwa wekuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvingani, zviripi uye zvichishanda kupi. Kuburiswa kwechikwata cheFC Platinum makwikwi eAfrica Champions Group B kwosimudza mutauro pamamiriro akaita nhabvu munyika. Muchirongwa cheLivestock naACM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.